Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu ndira 11 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwaitwa mutengo wekushandisa internet panhare mbozha. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights omirira vagari vemuHarare vari kutyisidzirwa zvichitevera kukundikana kwavo kubhadhara mitero. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura pamusoro pemashoko ekuoneka akaitwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Vari kunze kwenyika votaurawo pamusoro pezvinofanirwa kuitwa muZimbabwe mwenyaya dzematongerwo enyika kuitira kuti zvido zveveruzhinji zvizadziswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una zvikuru zvichitevera kukwidzwa kwaitwa mutengo wekushandisa internet panhare mbozha. Izvo zvinotevera danho rakatorwa neboka rePost and Telecommunications Regulatory Authority kana kuti POTRAS rekuti mitengo iyi ikwidzwe. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoshandisa nhare mbozha dzavo kuti vashandise Facebook, WhatsApp, Twitter nezvimwe zvinobatwa kubudikidza neinternet. Mutoro wedu enhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Mupfungwa dzavari kupapa Facebook, paTwitter neWhatsApp, vanhu vakawanda vari kushora danho reporters iri, vamwe vachiti iyi nzira yehurumende yekuedza kumbunyikidza kodzero yekutaura pachena munhu akasununguka, vamwewo vachiti danho iri nzira yehurumende yekutsvaga nayo mari nedemo. Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa, musangano reNational Youth Development Trust, vabheku musamoyo, vanoti zvinoshamisa kuti POTRAS yatora danho rinoita kuti veruzhinji vadhurirwe nekushandisa internet, apo dzimwe nyika dzose pasi rose dziri kuita kuti veruzhinji vakwanise kushandisa internet pachena.
It's a very retrogressive move because, you know, tichiona kuti even Ministry of Education iri kuzama futi kupromota kuti vana vashandise ma social platforms kuti va increase ma studies avo. So ndotoona kuti even hurumende ipapo they are contradicting themselves kuti even where they've been advocating kuti ma network providers vadzikise price yema bundles kana kuti yema tariffs internet, but ivo manje vakutouya ne directive yekuti akwidzwe. Ipapa in the world tine inonzi free internet for all campaign, but isusu muZimbabwe we are restricting that and going back into the 18th century. Ini ndiri kuona kuti izvi hazvienderane ne 21st century thinking, kufunga kwekare.
Mazuva mashoma apfuura, POTRAS yakazivisa kuti yave yatora danho rekuti hapana kambani yenhare mbozha inofanirwa kubhadharisa mutengo uri pasi pe12 cents per minute imwe chete pakutaura panhare mbozha, uyewo kuti mitengo yeinternet haifanirwe kuve pasi pe2 cents per megabyte yega yega. Mushure medano iri, makambani enhare mbozha eEconet neTelecel abva akwidza mitengo iyi kutanga nhasi, uye kambani yehurumende yeNetOne inotarisirwawo kukwidza mitengo yayo chero ipi nguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuPotras panyaya iyi. Asi mukuru wePotras vaGift Machengete vakaudza rimwe bepanhau rehurumende kuti kukwidzwa kwemitero uku kwaitwa mushure mekutaurirana pakati peboka ravo nemakambani enhare mbozha ari munyika. Vamachengete wakati nekuda kwekuti Zimbabwe yenyika yakakomberedzwa nedzimwe iri kure nemahombe kombe egungwa panosvikira tambo dzinoshandiswa kufambisa masaisai eInternet izvo vakati zvinoitawo kuti kushandisa internet kudhure munyika. Asi mumwe mugari wemubulawayo muzvare wimbai moyo vaudza Studio 7 kuti zvinoshamisa kuti mari yekushandisa internet muZimbabwe iri kuramba ichikwira asi kune dzimwe nyika ichidzika.
Honestly, vanhu vakawanda ike zvinova kushandisa internet, which means my price anofanira kunge achidzika. Asi ndinoshamisika ari kutokwira muno muZimbabwe.
Mupepeti webepanhau repaInternet reTechZim Vasol Kabweza vaudza Studio 7 kuti danho reporters rinogona kuve rakaitwa nechinangwa chekuda kuti hurumende iwane mari kubva kumitero inobhadhariswa makambani enhare mbozha.
Pane rimwe divi zvinoita kuti hurumende iwedzere mari yainokwanisa kuwana kuma mobile operator makambani acho anoita zveinternet. Kana vakakwanisa kuti vacharge vanhu mari yakawedzera, mataxes iwo anobva awedzera.
Asi vakabweza vati mari inotarisirwa kuwanikwa nehurumende iyi inogona kuzove shoma kana vanhu vave kushandisa internet zvishoma nekuda kwekudhurirwa. Vachipindura mibvunzo kubva kuvanhu vakawanda pamusoro pedanho reporters paTwitter pavo, gurukota rehumizha hwekufambiswa kwemashoko vasupa mandwanzira vati havana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vari pazororo. Gore rakapera, Potras yakakonzera zvemutauro, apo yakatora danho rekuti makambani enhare mbozha asaite zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuderedza mitero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights nasa atanga kumirira vagari vemuHarare vakaendeswa kumakambani anotevera zvikwerete zvavainazvo kukanzuri yeguta iri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Magweta aya audza vagari kuti vasiyane nekambani yeWorld Cash iyo iri kutevera zvikwereti zvekanzuru. Vagari vanzi vataure nekanzuru kuti vangabhadhare chikwereti chavo sei kana vachibvuma kuti vane chikwereti. Kanzuru yeHarare yakadoma kambani yeWorld Cash kuti itevere zvikwereti zvayo kuvagari, uye kubvira muna zvitagore rapfuura kambani iyi yange iri kuchichidzira vagari nekuvanyorera matsamba ekuti vachatorwa dzimba dzavo nemimwe midziyo kana vasina kubhadhara chikwereti. Kunze kwekubhadhara chikwereti, kambani inozodawo kuti vagari vabhadhare chidimbu chezvikamu 10 kubva muzana zvechikwereti chavo semubhadharo wayo. Kunyange hazvo vamwe vakatotanga kubhadhara, vamwe havasati vatanga kubhadhara, uye nhasi vatanga kuwana rubatsiro kumagweta anorwira kodzero dzevanhu. Vachitaura nevagari ava kumuzinda weZimbabwe Lawyers for Human Rights, gweta rinoshandira sangano iri vaSharon Office vati vagari havafaniri kutya madebt collectors sezvo asina mvumo yekutora midziyo yavo.
Kurisiva tsamba ya debt collector hazvirevi kuti watoperehwa netarisiro. Handiti aya madebt collectors. Magweta ndo anotenderwa kuita sei? Kuita izvi zvokukunyorerai kana yabva kutsamba yabva kugweta musaignore. Manyai kupi kumahofisi egweta iroro muwaudza kuti aiwa ndikusa takati vanogona kuti tsvagaiwo gweta rinokubatsirai.
Asi vahofisi vati zvakakosha kuti vagari vabhadharawo mabhiri avo nemutero kukanzuru.
Because at the end of the day, kanso inokudai kuti mimubhadhare marets. Kanso ikwanisewo kubhadhara vashandi vayo. Kanso ikwanisewo kuita service delivery. At the end of the day, imiwo munodawo kanso kuti muwane chi mvura, tiwanewo maservisi edu ese. Accommodation chaiyo chaiyo tisaevictwa, handiti tichida kanso. Saka toita sei, pane right but pane responsibility. Tine kodzero but tine chigavo, tine dzoro nechijana chatofanirwa kuita isusu sevagari vemuHarare.
Vamwe vevagari vakanyorwa matsamba vakwegura zvekuti havana kwavanokwanisa kuwana mari. Asi mutauri wekanzuro yeHarare vaMike Uchideme vaudza Studio 7 kuti vanasaro jena vanobhadhara mitero yakaderera uye vanofanira kuenda kumahofisi ekanzuru nehumbo hunoratidza kuti vakwegura uye kuti ndivo vanogara paimba yavanobhadharira mutero.
Saka navari kuwana soro jena ngavaende kumahofisi edu ekanzuru vaine mapepa anoratidza kuti ndivo vana muzvina dzimba dzavanenge vachida kuti vabhadharire mari chishoma, uyezve voratidza kuti ndivo vari kugarapo. Pane kuti imba iri kugara maroja, iwo woda kuti imba iyoyo ibhadhare mari shoma iwo usingagarepo uchigarapoka nechinjuru, kwete vamwe vana, kwete majaya nemhandara vanenge vachigara ipapo.
Vachideme vaendera mberi vachiti kanzuru icharamba ichiendesa vagari kuma debt collectors uye vanenge vasingade kutorerwa matano aya vanofanira kuenda kumahofisi ekanzuru munzvimbo dzavo kuti vanotaura kuti vachabhadhara chikwereti chavo sei. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vekambani yeWorldCash kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vagari, mabhizimisi pamwe nehurumende vane chikwereti chemari inodarika mamiriyoni mazana mashanu emadhora kukanzuru yeHarare. Kanzuru yeHarare inoti kana ikawana mari iyi inokwanisa kuita basa rayo zvakanaka, izvo zvinoita kuti ikwanise kutakura marara nekupa vanhu mvura nezvimwe zvinofadza vagari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kusiya chigaro chemutungamiri weGambia vayaya Jammeh vayambira vatungamiri vekunze kuti vasapindire munyaya dzesarudzo dzemunyika mavo, apo vatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda vari kutariswa kusangana mangwana musi wechina kuti vazeye zvekuita pagaka vari muGambia. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa muAmerica reUS Fish and Wildlife Service raisa rumwe rudzi rwenyuchi pazvinhu zvisingafanirwi kuparadzwa richiti rudzi rwenyuchi urwu rwaderera zvekutarisana nekuparara. Nyuchi idzi dzinonzi dzinobatsira zvikuru mukufambiswa kwemukume kana kuti pollen pakati pezvirimwa nemichero. Mumwe mumiriri wesangano reUnited Nations Children's Fund anoti hondo yemuYemen yatora upenyu hwevana vangada kusvika kuchiuru nemazana mana uye kumanikidza kuvharwa kwezvikoro zvingada kusvika kuzviuru zviviri, zvimwe zvacho zvave kushandiswa senzvimbo dzekugara nemhuri dzakakanganiswa nehondo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kupindawo munhaurirano dzemapato anopikisa ari kuronga kuumba mubatanidzwa pamberi pesarudzo dza 2018 senzira yekubvisa nayo bato reZANU-PF pachigaro. Vamwe vanoti mapato anopikisa ari kunonoka kubuda nechisungo sezvo nguva yesarudzo iri kuramba ichiswedera. Vamwewo ndoo vari kugunun'una nekuramba mapato anopikisa matsva achiumbwa munyika, vachiti iyi inzira yevamwe vatungamiri vemapato aya yekuti vapinde nayo mumibatanidzwa kuitira kuti vagozodya. Vamwewo ndoo vari kuti mapato ane vatsigiri vakawanda sebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai anofanirwa kupinda akazvimirira musarudzo sezvakaitwa nebato reZANU-PF muna 1980 apo rakaramba kubatana nebato reZAPU asi rakabudirira musarudzo. Mapato anopikisa muZimbabwe ari kusangana kuti abude nechisungo chekuumba mubatanidzwa uchazokwikwidzana neZANU-PF, asi panenge pane kusawirirana mapato ose aya sezvo pave nenhaurirano dzinokwana nhatu dzekuedza kuumba mubatanidzwa. Pane mibatanidzwa yemapato anopikisa inoti we National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA, uyo une mapato anoda kusvika 20, kwoti mubatanidzwa weCODE kana kuti Coalition of Democrats, nemubatanidzwa weNational Transitional Authority NTA. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika vaGilbert Kanyongo vakarerekera kubato reMDCT uye vari kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Ngatinzwei pfungwa dzavo pamusoro pekuti mapato opinda musarudzo akabatana here kana kuti kwete.
Ini ndinoti zvangu ipfungwa dzakanaka idzodzo kuti mabato anopikisa aya auye pamwe chete otaura nezwi rimwe chete, nekuti chinangwa chekutanga kuZimbabwe kuda kuona kuti Mugabe abva pachigaro. Saka Mugabe angabve pachigaro uyachitaura nokuku, uyachitaurawo nokuku, uyautaurawo nokuku, uyarikutaurawo nokuku. ndini kuona kwangu wanhu maZimbabweans wese vari kuZimbabwe nesu tiri kuno tinofanirwa kubatana totaura nezvi rimwe chete. That's the only way as far as I see it kuti Mugabe akwanise kubva, because tikati uyo ari kutiwo zvake uyo akutorawo zvake uyo akutorawo zvake, and iye Mugabe anotozvifarira vanhu vezano vanotozvifarira, because haazoda kuona vanhu vezimbabwe vakabatana. Vanofara kuona uyo ari kuko uyo ari kuko uyo ari kuko, nekuti a single voice cannot remove iye Mugabe and he knows it. Saka inini zvokuti is too late kuti maopposition parties abatane aumbe coalition iri kutaurwa iyi. Inini I don't think it's too late. Ndokumaonera angu andinozviita ini.
Asika vakanyongo, chiri kunetsawo vamwe vana vezimbabwe ndechekuti panhaurirano dzekuumba bato rinopikisa rimwe chete remubatanidzwa, pari zvino pane urongwa hwemapato emubatanidzwa matatu. Patoratidza kare kuti mapato haana kugadzirira kushanda pamwe chete kana paakubuda mubatanidzwa mitatu. Munoona sei?
Ndiyo nyaya yangu yandinogara nditaura ndikadai neshamwari dzangu tichingotaura zvedu tichidiscuss and so on. Isi kuZimbabwe problem yatinayo ndiyokuti people wanoda to have a living out of politics. Kuti inini ndikatanga something chiri political, I become rich. If I start my own party, I become rich. Iya maparties zvisenge yamutaranzi nera yekuti vari kuda kuona kuti the electoral system tikaifambisa sei, kana kuti zvema voter registration here. I think it's a good move, because ZANU-PF as a party, they do manipulate the electoral system and the voter registration and so on. Saka all that should be checked, and we can only do that tiri vanhu pamwe chete takabatana.
Savakanyongo, ndiani wamungatiwo apa mapato ese anopikisa anodarika makumi maviri iwayo kana makumi matatu? Ningi angakodzere kutanga achitungamira mubatanidzwa, pfungwa dzavakanyongo?
Inini pari zvino ndifunga kuti ndingakwanise kuti uyu ndiye angakwanise kutungamira bato iroro, but sokufunga kwangu inini ndongofungawo kuti vanhu ikoko mapatis acho iyaya akabatana vanofanirwa kuchuzawo mutungamiriro wavo, kuti no, isisu uyu ndaona kuti ndiye munhu angaita sei angatungamirire bato iri, takabatana. And chandisingada inini chokuti vanhu vakangonetsana nekanhikadiki diki ndakubuda.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaGilbert Kanyongo vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Vaimbo vevashandi veGrain Marketing Board kana kuti GMB muchinoi vanosvika makumi maviri nemumwe vari kunze vabude mudzimba dzavari kugara dzeGMB, asi vanoti havana kwavanoenda kudzamara vapiwa mari dzavo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mugwara yakaturira mudare remuchinhoi svondo rapera. GMB inoti sezvo yakapa vashandi ava mari yavo yemusiyidzanwa yemihoro sezvakataurwa nedare repamusoro reHigh Court kuHarare gore rapera, vashandi ava vanofanirwa kubuda mudzimba dzavagere musi wechina usati wasvika. Vashandi vainge vaendesa GMB kumatare vachiti vapiwe mari yavo yese yemihoro yainge yasaririra pavakamiswa basa makore mashanu apfuura. Asi vashandi ava vari kutsika madziro vachiti havasi kuzobuda mudzimba dzavari kugara kudzamara vapiwa mari yavo yose yekushanda kwavakaitira kambani yeGMB. Mumwe wevashandi akapiwa tsamba neGMB vagusha gura jena vanoti havasi kuzobuda mumba mavari kugara kudzamara vapiwa mari yavo yose yemudyandigere. Vagura jena ava vakashanda kwemakore makumi maviri nemashanu vachitakura masaga echibage nefotireza vanoti kambani yeGMB iri kuda kuti vaimbove vashandi ava vatambure.
Kubatirwa chaiko ikoko, kubatirwa, because hapana patakanyorerana pasi kuti pavanopedza maarias vobva vati ngatibude mudzimba imomo. Bosi, mutemo wangu uchinzi patopiwa mari dzedu dzese ndopatofanira kunge munhu akuziva kwaari kuenda.
Mumwe wevaimbove mushandi weGMB muzvari Florence Mazhambe vanoti havasi kubuda mudzimba dzeGMB nekuti havana kwekuenda sezvo vasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira.
Kuti tibude hatina kwekuenda, since tisina mari hatina kunogokuti tinosvika tichitsvaga pekugara, because mari yekuloja handina, GMB ine mari yangu.
Muzvare mazvambi vanoti vakuru veJMB vanoda kuvadzinga kuti kana vapararira vanenge vasina simba nekuti munhu anenge ave kwake kwake.
Tikuramba kubuda muzimba because one GMB ichiri nemari dzedu. All right, tikabuda tikapararira nenyika ndepapi patichabatana kuti tiite one voice tichinetsa nenyaya yemari dzedu. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti isusu kugara kwatakaita mucompound uyu tinenge takawanda, saka nguva zhinji tinobatana tichibvunzana kuti muri kuona kuti zviri kuenda kupi. Ndozvinhu zvavasiri kuda izvozvo kuGMB. Ndosaka varoda kuti paradzanisa kuti titadze kuclaima mari dzedu dzavari nadzo.
Mumwe mushandi vaAlec Mupanda vanoti vanofanirwa kupiwa dzimba dzavari kugara sedanho rekupa dzimba kuruzhinji sezvinodikanwa nechirongwa chehurumende cheZima Asset pamwe nekuti JMB ine mari dzavo dzakawanda dzekushanda kwavakaita. Vagura jena vanoti vachapikisa danho reJMB rekuti vabude mumba vasati vapiwa mari dzavo dzose.
Pane kutamba because isiri takutomira kuti tofanira kutodefenda kuti chiiwe ngavatipe mari dziri ndizvo zvatakatomirira.
Vaimbo vevashandi veJMB ava vakanyora magwaro ekupikisa kubuda mudzimba uye vachamiririrwa nemagweta eZim Rights. Mutevedzeri wasachigaro weZim Rights vatekshiwa Musiwa vanoti vakatambira chichemo chevaimbo vevashandi veJMB uye vachatuma gweta ravo kuti rivamiririre.
Nyaya iripo ndeyekuti nyaya yeJMB yakasvika kwatiri takainzwa. So isu zveZim Rights basa redu rekutarisa kuti panotyorwa kodzero dzevanhu kana kumbunyikidzwa kwadzo ndepapi. So nokuda kwaizvozvo tine vakomana vedu vachazenge vachivamiririra mataredzi mhosva kusvikira justice panyaya yavo yabudawo pachena.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muJMB vaJoseph Katete vati vanopindura mibvunzo inenge yakanyorwa chete.
Send our questions in by email, then we respond by email.
Kunetsana kwevaimbo vevashandi vemapazi ane chekuita nehurumende akaita seGMB neNational Railways kuri kuenderera mberi mumataredzi mhosva, asi vaimbo vevashandi ava vachinonga svosve nemuromo sezvo vasina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kufara nemashoko ekuoneka akaitwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama mushure mekutonga nyika iyi kwemakore masere. VaObama vakataura vari kuChicago uko vakatangira zvematongerwo enyika. Vakati ivo vari kutarisira kupa masimba kuna vaDonald Trump mazuva gumi anotevera zvinoratidza kuti America inoremekedza utongo hwejechetere.
In 10 days the world will witness a hallmark of our democracy. No.
Mumazuva gumi kubva nhasi tichaona kutambidzana masimba murunyararo kubva kumutungamiri wenyika ari kubva pachigaro achiendeswa kumutungamiri mutsva. Ini nehurumende yangu takazvipira kuona kuti masimba aya atambidzwa zvakanaka kuna vaDonald Trump. Ndichaita izvi sezvakaitwawo navaGeorge Bush apo vakanditambidza masimba.
Chizvarwa cheZimbabwe vakudzai Tsondai vanogara muNew York vanoti mashoko avaObama akavabata zvikuru uye Zimbabwe inokwanisa kudzidza kukosha kweutongo hwejechetere kubva kuAmerica. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 ataura navaTsondai kuti tinzwe maonero avo.
Chekutanga chandakanyanyofarira ndechekuti mukati mespeech imomo chikurukuru kwazvo chakakosha kunyanya isusu sevanhu veZimbabwe inhau yokuremekedza simba roupurezidhendi kuti munhu kana achinge abata basa anoitawo achipa vamwe kuti uprezidhendi uenderere mberi. Saka kuzvininipisa kwavaObama kwakauya kwandiri sechidzidzo kuti basa rifambe zvakanaka zvinoda kuitwa zvichibatiranwa. Ndo chikuru chekutanga. Asi takupinda mukati mespeech yavo vaObama vakataura zvizhinji kwazvo zvandakafarira. Point yekutanga yandakanyanyofarira ndeyekuti vaObama vakataura zvikuru panhau yohuipi hwokusarura ganda. Tinoziva kuti muno muAmerica kunyanya nekusiyana kwemastates kune problem yatingati yerusarura ganda yeracism. VaObama vakataura pamusaka paiyoyo problem. Vakataura zvezvekare problem yokusarura in terms of gender kutarisa vanhu kadzi pasi zvinova zvinhu zviri kususpectwa kuti vaDonald Trump vari kupinda vangangodaro vaine maproblems iwavo saka vaObama vakapa taura ipapo sababa vomusha kuti mararamiro anoita vanhu vanofanirwa kurarama vakadai saka izvozvo ndakazvifarira chaizvo
zvii zvaunofunga iwe sechizvarwa zveZimbabwe zvingadzidzwe pamazwi ava Barack Obama takanyanyotarisa utongo hwejekechere
chikuru chatinganyanyodzidza isusu seveZimbabwe inyaya yekuti kuti vanhu vagare zvakanaka pamwe chete vanofanirwa kubatanidza pfungwa dzavo vachiisa musoro yavo pamwe chete panhau dzezvekutongwa kwenyika kuti vanhu vaonesane chikuru chingaitika pakuonesana ndechekubatsirana pakufunga kuti kana mumwe achinge abata-bata osiyawo kopinda mumwe obata-bata osiya kupinda mumwe uye chimwe chikuru chakakosha chakataurwa navaObama ndechekuti no one is above the law mutemo yakakosha kwazvo hapana anofanirwa kuzvifungidzira kuti iye akakosha kudarika mitemo zvinova zvinhu zvatinowanzoona kuZimbabwe kune vamwe vanofunga kuti ivo they are above the law vasingasungwe nyange dai vakapara mhosva dzakadii naizvozvo ini sechizvarwa cheZimbabwe ndakadzidza kwazvo kuti dai waro nesuwo kuZimbabwe taitawo pfungwa iyoyo tava vanhu vanovavarira kuti tichengetedze constitution yedu yatakaisa isusu
vakudzai tsondai chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muAmerica vari parunare muNew York makare naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kugadzwa musi wa20 ndira semutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vataura nevatori venhau nhasi kekutanga kubva zvavasarudzwa semutungamiri weAmerica. VaTrump vati vane urongwa hwekuwandudza upfumi.
We've had some great news over the last couple of weeks. I've been quite active, I guess you could say.
Tanga tine nyaya dzine udzamu munyaya dzeupfumi. Makambani akawanda edzimotokari achavakwa mudunhu reMidwest akaita seFia neChrysler. Mafekitari achavakwa muno muAmerica kwete kunze kwenyika. Tine urongwa hwebhiriyoni remadhora richashandiswa kuvaka fekitori kuMichigan.
Mutungamiri weAmerica mutsva vaDonald Trump vachitaura vari muNew York. Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nezvemibatanidzwa yezvemapato yanopikisa iri kuedza kuumbwa muZimbabwe tichinzwawo kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoti neurongwa hwekuumba mubatanidzwa huchapinda musarudzo muna 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti Ekambo itsotsi kubva kuna Nyanibote ari muno muAmerica asi achibva musha wembare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwaitwa mutengo wekushandisa internet panhare mbozha. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights omirira vagari vemuHarare vari kutyisidzirwa zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mitero. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura pamusoro pemashoko ekuoneka akaitwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Vari kunze kwenyika votaurawo pamusoro pezvavanofunga kuti zvinofanira kuitwa muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti zvido zveveruzhinji zvizadziswe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.